vachitaura nestudio 7 vamwe vagari vemhuri dzinosvika makumi mashanu dzakadzingwa vanoti havana kwekuenda sezvo upenyu hwese vaigara mudzimba dzekambani iyi uye havana kubhadhara mari dzekugumurwa pabasa. Mumwe ati anoda kuzivikanwa nerekuti amai Shama Makaya vati vari kutambura nekuendesa vana nevazukuru vavo kuchikoro avo vari kurarawo pamhene.
Takabudiswa muGreat Zimbabwe izvozvo tiri kugara panze nechando chine vana. Chinhu chinotigwadza ndechekuti Great Zimbabwe haisiyo kambani yatakashandira, takashandira SMS Holding. Nyaya iripo ndeyekuti Great Zimbabwe yakuya ichitibudisa mudzimba. Chinogwadza ndechekuti munhu anobudiswa mumba umu akashanda kwemakore achishandira mahara pasina kana sendi. Mai nikatigarai mudzimba idzi kusvikira tawana zvatinokwanisa kuti tingakwanisa kukupai mari here kana kuti todini, asi zvakutigwadza takubudiswa neGreat Zimbabwe.
Amai Elista Dhuwe vakadzingwawo vanoti vanotyira kuti vana vavo vacharwara nechando sezvo vari kugara pedyo nemugwagwa.
Kwekuinda handina izvino, saka takanzi tigare mudzimba kusvika tapuwa mari dzedu. Saka Great Zimbabwe zvayatidzinga, izvozvi ndiri kugara panze ndine vasukuru, ndine mwana mumwe chete nevasukuru vaviri. Ndiri chirikadzi, murume wangu akashayika, aishanda muno, ini ndini ndakazosara ndichishanda. Tava nemakore tiri muno, tinotori nematsamba atakapiwa akadhindwa kuti garai mudzimba makamirira mari dzenyu.
Asi mutauriri wechikoro cheGreat Zimbabwe University vaAnderson Chipatiso vanoti vagari ava vakapuwa nguva yakareba kuti vatame asi vairamba.
Nyaya iripo ndeyekuti dzimba idzi dzimba dzeuniversity dzayakatenga kubva kumine mugore ra2012. Saka kubvira gore iroro kusvika pare zvino university yanga iri kuedza kutaura mune zvakanaka nevanhu vari mudzimba yekuti dai machibuda kuitira kuti vana vechikoro veyunivhesiti nevashandi veyunivhesiti vakwanisewo kushandisa dzimba. Uye kukura kweyunivhesiti kunodhipendawo nokuwanikwa kwedzimba idzodzo.
Sanzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvekucherwa kwezviwanikwa vaWinston Chitando vanga vasingabatiki. Asi vaChitando vakambovimbisa vatori venhau kuti vagari ava vafanira kudzingwa vasati vawanirwa pekugara nehurumende. Mune imwewo nyaya, sangano rinomirira vashandi vanochengetedza nzvimbo kana kuti masecurity guards reprivate security workers union kana kuti PSWU nhasi vazivisa vashandirwi vavo kuti vanoda kukanda mapadza pasi mumazuva 10 kuti vapiwe mihoro yavo nemari yekunze. Mutsamba yavo yeziviso yavaisa kumasangano evashandirwi, sangano rePSWU rati mari yavari kutambira yemaRTGS iri kushaya simba zuva nezuva nekudaro haichakwani. Vanoona nezvekufambisa kwebasa muPSWU mumasvingo vaDarlington Banda vanoti mari yavari kutambira inosvika zviuru makumi matatu nezvishanu 35,000 RTGS yave shoma.
Magadhi kana kuti varindi vanoshanda akunonga svosve nomuromo. Isu seprivate security workers union tiri kuudza vanhu vese vanorinda nevanorindirwa vacho kuti pachava nezuva ratichaisa mapadza pasi, ende tichitaura nyaya yei kuti ngavabhadhare muUSD dollar vanaro. Nemhaka yei tichidaro, vari kubhadhara vamwe vashandi neUSD, vamwe vashandi nemabhondi.
Sachigaro wesangano rinomirira vashandirwi vemakambani aya reSecurity Association Employers in Zimbabwe kana kuti SAZ vatapiwa karoro vati vanotarisira kuita nhaurirano nevashandi vavo. Vaenderera mberi vachiti makambani avo ari kunetseka kuwana mari yekunze kuti vabhadhare vashandi.
Mr. Mutimba, nhau iyoyo yekubhadharwa nemaUS I think inhau iri kuafekta nyika yose. Sekta yedu as one of the sectors in the bigger economy ese tiri kuita dambudziko munyika renyaya yekuti maUS dollars akashomekana kana kuRBZ chaiko macompanies ari kuenda kuauction vachida kuti vawane forex ichinzi haisi kutokwanira nyika. Saka zvinonetsa at a sector level kuti macompanies akwanise kubhadhara vashandi vavo in US dollars.
Vashandi vemakambani ekunze ava vabatana nevashandi vehurumende vari kunyunyutawo kuti vave kuda kubhadharwa nemari yekuAmerica. Munyori mukuru musangano wevashandi reZCTU vaJafet Moyo vati zviri kuitwa nevashandi zviri kuratidza kuti vatambura.
Izvozvo zvinotoratidza mamiriro ezvinhu asina kumira zvakanaka kumaindastries. Tinoona kuti kuhurumende vari kutochema, vanotarisa nezveutano vanochema, vekuconstruction vatopa notice. Takuona vesecurity vakuita zvakafanana. zvinongoratidza kuipa kwezvinhu kana kuti zvinoratidza kushungurudzika kuri kuitwa nemaemployers kuvashandi.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi munyika muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe divi rehurumende sezvo vange vasingadairi nhare yavo. Kunyange vashandi vari kuti vari kuda kubhadharwa mari yekunze, gurukota rezvemari munyika muzvinafundo Muturi Ncube vakaudza dare reparamende kuti hurumende haina mari yacho. Vemakambani vari kutiwo mari yekunze iri kunetsa kuwana sezvo hurumende iri kuvamanikidza kuti vatengese zvinhu zvavanogadzira nemari yemunyika. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.